Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imusore na udzanasi chipiri nyamavuvu 2016. Kuchino ikweta miri jonga pakati peve chidikiwe Zanu PF neve Zimbabwe People First. Mutauriri wesanganore Zimbabwe National Liberation War Veterans Association va Douglas Mahia vanoti mapurisa akaedza kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya nekuvanenera kuti vakawana umbo wegwaro mumba mavo ravanoti havana kunyora. Veta Jamuka voronga kuratidzira mangwana vachiramba kutambira mabond notes ari kuda kuparurwa neRBZ. Tichakupai zviri kubva kuRio kuBrazil kumakwikwi eRio 2016 Olympics uko mutiwini mukuru Kirsty Coventry achatungamira nekutakura mureza wenyika pachaparurwa makwikwi aya nemusi wechishanu. Muchirongwa cheThe Youth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship avo vopeta zvidzidzo zvavo muno muAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.